Ini ndini Marvelous mhlanganya huye ndichiti hei no misoro yedu ye na uza nasi chishanu chikumi 1 2018. MDC Alliance inoti haisi kufara nezvakaitwa nemutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa zvekutaura zuva richaitwa sarudzo panguva iyo zvinetswa zvinobata sarudzo dzacho zvisati zvagadziriswa. MDC inotungamirwa namuzvare Tokozani Kupe yoenda kumatare ichikumbira kuti matare achandise masimba ayo mukubata mari dzakapiwa MDC inotungamirwa nava Nelson Chamisa nehurumende kudzamara gakava rekuti ndiani chaiye mutungamiri weMDC tirapedzwa kuzeiwa nematare. Vaimbova gurukota rezvematunhu vaSevia Kasukuwere vanosungwa vachibva vabvisiswa mari yechibatiso kuitira kuti vatongwe vachibva kumba pamhosva yavari kupomerwa yekubuda munyika zvisiri pamutemo. Apo vakatiza munyika munguva yeOperation Restore Legacy iyo yakasiya yapidigura vaRobert Mugabe pachigaro chemutungamiri wenyika. Vanobheja mitambo yemabhiza vonanga kuBorodale Racecourse mangwana kumakwikwi AOK Grand Challenge ayo ari kukwikwidzwa nemabhiza 15. Nyanzvi dzoungana kwamutare dzichizeya nyaya yemangoda. Muchirongwa cheLivetalk na8pm tiri kutarisa urongwa hwesarudzo dzichaitwa munyika musi wa30 Chikunguru. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi kana wokutumira mashoko kustudio 7 shandisai WhatsApp panhamba dzinoti 001202465038. Vanoda kuteerera studio 7 tibatei na7pm pamasaisai anoti 909am 4930-6040 ne-15460 kHz pashortwave mazuva ose. Munokwanisawo kunzwa Studio 7 na6am muvhuro kusvika chishanu pamasaisai anoti 909am 4930-7270 ne-9885 shortwave. Musakanganwe kutifarira paFacebook page redu reVOA Shona. Kurudzirai hama neshamwari kuti dzitifarire paFacebook page yedu.